Nasi izvare madzimai International Women's Day iro riri kucherechedzwa pasi rose nemunyika. Gurukota rezvemadzimai amai Stembi Senyoni vakati ivo zuva remadzimai iri rakakosha uyezve hurumende ichaita zvese zvainokwanisa kuitira kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe. Regai timboenda kwavari tinzwe zvavakataura.
Has to be integrated into development policies, plans, and strategies.
Director of the Women's Affairs, Amai Tekla Madziwa, vataurawo pamusoro pedingindira regore rino. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dingindira redu regore rino riri kuti kushandura upenyu hwemunhukadzi zvichibva kumupa zviro zvinobatika, zvinopa chouviri, zvinopa mari. Ende vakaona nezuro yakange iri kurudziro yekuti madzimai apindewo maelections kuti 50-50 yakatorwa muconstitution iitike. Saka maizwa mibvunzo yese iri kubuda, vanhu havana mari, vanhu vari kuita sei. Kuda kuti tipane mazano semadzimai.
Sangano replatform for youth development iro rinoshanda nemadzimai nevanasikana kuchipinge nedzimwe nharaunda dzekumaruva ranga rine mitambo nhasi yekucherechedza zuva iri. Regai tiende tinonzwa kuti zvafamba sei.
Inini ndinozi irikidzaimutetwa handindanga ndiri master of ceremony pamutambo waizwa Nyamashi paMaduku Township Women's Day. Zuva ranyamashi taroona rakatinakira maningi ngekuti hai vanhu veshe vauyepo, vanhu vauya vakadakara ngekuzwe mazwi anoreketwa ngendaa yekukoshese madzimai, ngekuti vanhu vazhinji munharaunda havazivi kukosha kwavo uyezve zvizhinji zvevasingazivi ngendaa yekuti vanhu vanogare mumakanyi.
Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai pamusoro pezuva ranhasi.
Inini ndinonzi Margaret Mutambi, ndinotungamirira boka rinonzi Economic Justice for Women Project EJWP. Isisi seboka pakupembera vatsvuku pagore rinotanga tinoanza kunangana nenyaya yemadzimai anogara kumaruwa. Munzvimbo dzavanogara havana infrastructure, vanenge vasina kana communication, havana information nezvinhu zviri kuitika munyika. Zvikuru zvakanyanyisa kubata nenyaya dzekuwanikwa kwezveupfumi hwenyika dzeeconomic justice.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.